mutumbi wemushakabvu unotorwa uchiendeswa kunyika sports stadium uko kwatinotarisa kuti madignitaries ari kubva kunyika dzakasiyana-siyana maheads of state and government nemafoma heads of state vachange vachionekedzana nemumwe wavo ikoko ndokuchaitwa service kuonekedzana nekuita minamato inofanira kuitwa pakuonekedzana nemunhu asati avikwa zvichinge zvapera izvozvo tinenge tichizozivisa vanhu kuti chikamu chinotevera chinenge chakamira sei
saka veruzhinji vari kutarisira kuziviswa sariini kuti zvova mugabe vachavigwa riini ende vachivigwa kupi
vachaziviswa nemusi wemugovera nekuti musi wesvondo tichaenda kwazvimba kuti vanhu vekwazvimba kunoveiko kumusha kunobva president mugabe kuti vaonekedzane navo papo ndofunga veruzhinji vachaziviswa kuti zvichange zvichifamba sei
kumusha uku ndokuchabuda here chisungo kana kuti chisungo chakatoitwa kudhara neveukama vepedyo
chisungo chakatoitwa chandambotaura chiya chekuti vakati vanoda kunoradza hama yavo vega saka ichocho chisungo chiri pedyo kune vamwoka vehurumende vamwe vanga vari mudhuzedhuzewo vanenge vachida kuedza kuti vataurewo nemhuri kuti madiko vaendesa kuhiro zvega saka but chisungo chiripo chekuti vada kuvaviga vega maitiro avo avari
kune vamwe vari kutiwo vamugabe ndivo vakatanga urongwa hweheroes acre kosei vasisiri kuda kubuda pachena panyaya yekuvigwa kuheroes acre
vamugabe vakashaya ka saka havana pavanobuda pachena havachataura anotaura ndemupenyu hama nemadzishe ndivo vanotaura izvozvo veukama hwekwamugabe.